Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 6 Gunyana 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano rinomirira vararidzi rinoti rinoona vararidzi vachiramwa mabasa panosvika zuva remihoro wemwedzi uno. Vajobsikala vanonzi havasi kunzwa zvakanaka mujeri mavari. Nhasi nyika yeBritain ichava nemutungamiri wehurumende kana kuti prime minister mutsva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe rinoti hapana zvakawanda zvakaitika muzvikoro nezuro zuva rekuzvarurwa kwezvikoro nekuti varairidzi vazhinji vakatadza kuwana mari dzekuenda kubasa. Mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takwafira Joe vanoti kunze kwevarairidzi vakatadza kuenda kubasa, vana vechikoro vazhinji vakatadzawo kubhadhara mari dzinodiwa, vachiti izvi zvinoratidza kuti zvinhu zvakaomera vazhinji vadzidzisi, vadzidzi nevabereki. Dr. Shuo vanoti kana pasina zvinenge zvaitwa nehurumende, vanoona varairidzi vachiramwa mabasa panosvika zuva remihoro wemwedzi uno. Dr. Shuo vanoti pane hurukuro dzakadzama dziri kuitwa nemasangano anomirira varairidzi nemamwe anomirira vashandi vehurumende.
Hongu zvikoro zvakavhurwa nezuro asi hapana zvakanyanyoitika nezuro nokuti varairidzi vakawanda vamwe vanga vasati vaonawo mari dzokuti vange vachiripota kumabasa. Zvikoro zvakawanda zvekare zvaidawo kuti vana vanga vachiuya vakabhadhara mafees, saka vana vakawanda vakadzokera kumba vamwe vanga vasati vasvika kuzvikoro. Saka tingoona kuti zvinhu zvakaomera mubereki, zvakaomera murairidzi nokuti ari kutsva dumbu kumachamusana. Mari yokuenda kubasa haana, mari yokubhadhara mwana wake school fees haana, because mazvikoro zvese zviri kuda kuti vana vange vauya vave vanobhadhara fees kuti vozotanga kudzidza, sezvo kotero iri riri kotero rakakosha zvikuru kwazvo pakuda kugadzirira vana kumazamanation. Asi hationi zvinhu zvichinge zvinozobudirira mune zvakanaka.
Zvinotadza kubuda zvakanaka sei, Dr. Joe? Varairidzi vakaenda kuzvikoro nezuro vanoti
varairidzi vakaenda kuzvikoro nezuro vari kutaura kuti sezvo vasina mari vava pane inonzi pachirungu goslow kusvikira panozvisvika papaydey. Saka varairidzi chisungo chinenge chiri kubuda ndichocho chokuti vari kupa hurumende kuti inge ichigadzirisa maringe nemari dzavanotambira kusvika papaydey. Apawo vachiti vanenge vasingakwanisi kunge vachienda mazuva ese, mari yavanenge vangowanawo vakakwanisa kuenda 2 days, vakakwanisa kuenda 3 days, zvinenge zvarurama nokuti mari dzavo dzavari kutambira adzavakatambira mwedzi wakapfuura uyu dzakapera kare kare. Vazhinji vavo vari kutoita zvokukwereta kuti vaende kuzvikoro. Saka panoratidza kuti kana pasina zvinenge zvaita nehurumende, tinoona varairidzi vachikanda mapadza pasi panosvika paydey yomwedzi uno.
Pane zvamakaronga kuita here kana hurumende ikasaterera kana kunzwa zvichemo zvenyu zvamuri kutaura izvi?
Pane nhaurirano dziri kuita namateacher unions pamwe chete namaworkers ehurumende yese, pari kuda kuita kumuonera pamwe chuma chemuzvikuru nokuti rume rimwe harikombi churu, matendera kurira hova maviri mukadzi umwe chituka ndarayira. Saka zvinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kana pasina chine chaitwa nehurumende kusvika pa payday tinoona kuramwa kwamabasa kwavarairidzi kana kutoita mubatanidza vevashandi vese hurumende nokuti pane mameeting ari kuitika maringe nokuti mari dzigadziriswe kana dzatadza kugadzirisa vanhu vobatana pamwe chete kuratidzira asi vanhu vari kutaurawo kuti mutambiri gwinyawo zvinoda kuti maticha ese aratidze kuti akagwinya kuti anoda mari kwete kuti anoda kuti hatina mari dzokuti tiende kumabasa wotiudza zvokuti tiite tachiti taakuramwa mabasa wozoona vamwe vanhu vachiende saka chiripo ndechokungoti vashandi vataura kuti havangarambi vachichema they must be organized and fight ndo zvingapa kuti mari dzibude kubva kuna employer unova iye hurumende
avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takavakira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7 Magweta eumiriri wezengeza west vajobs kala vecitizens coalition for change ari kumhanya-mhanya kuona kuti vasikala vaonekwa nachiremba wavo zvichitevera mashoko avakatambira nezuro kuti vasikala vari kurutsa uye vainge vasinganzwe zvakanaka vasikala vari kujeri rechikurubhi muHarare Godwin Manguria anotipa nyaya inotevera
Zimbabwe Prisons and Correctional Service vakaudza mhuri yavasikala kuti vainge vasiri kunzwa zvakanaka kujeri rechikurubhi uye vaifanira kuuya nachiremba wavo kuti azovaongorora asi rimwe remagweta avo vafred masarirabvu vaudza studio 7 kuti vasikala vanzi vasati vaonekwana nachiremba wavo pataenda pamhepo sezvo vange vaenda kudare pane imwe nyaya yavari kupomerwa
pana nachiremba vataurwa navo vari kufambira kunge vachienda vachinovaona kuti vanhu vekuprizonsi zvane zuro vaimborafu nemanesi zvekuchikurubhutoko but panorongwa waitomati pave neyananachiremba vanoenda ukoko hatisatandwa kuti vanachiremba vazokwanisa kuvaona here
rimwewo remagweta avo vadark coltart vatsinhura izvi vachiti vashaya vasikala kuchikurubhi apo vaenda vachida kuona kuti vaonekwa nachiremba here pakarwara vasikala vari mujeri nguva pfupi yapfuura chiremba wavo akarambidzwa kuvaona achinzi aifanira kutanga apiwa mvumo nedare redzimhosva vamasarirevhu vaudza studio 7 kuti chiremba wavasikala anotarisirwa kuvaona kuchikurubhi nhasi kana mangwana vakamirira kuenda kudare kana akarambidzwa kuvaona
vanachiremba vanotanga vaenda kana vachinge vazorambidzwa ndopanozoitwa application asi vachatanga vaenda asi kana vakarambidzwa legal team iri ready to go application any time saka tokugadzirira mapepa indizonjekuti vanenge vacharamba vachavarambidza zvavaonekwe nazvo
mutauriri webato reCCC muzvare fadzai mahere vaudza studio 7 kuti havatarisiri kuti vezimbabwe prisons and correctional services vacharambidza chiremba kuona vasikala sezvo vari ivo vakakoka mhuri yavo kuti uye nachiremba wavo
kana tichizotarisira kuti vekujeri vavo vazotiesa kuti vaone kuti vasikala vaone chiremba wavo saka zvese zviri kuitwa pamwe chete tikutaura nevekujeri uye kumhanya-mhanya kumatare kuitira kuti paitike court order ecourt order sezvamunoziva inogona kutora nguva itsvi kuti aiwa ngavakwanise kuonekwe vasati vaita serious
hatina kukwanisa kunzwa divi rezimbabwe prisons and correctional services sezvo mutauri wavo superintendent mayor Kanyezi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo muzvare mahere navamasarirevhu vaudza studio 7 kuti vasikala vari kurwara nemudumbu nekushaya simba uye vari kutadza kufamba zvakanaka vasikala vasvitsa mazuva makumi masere nematatu vari muchirongo zvichitevera kusungwa kwavo nevamwe gumi nevashanu vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga kunyatsime muna chivabvu vari kuramba mhosva iyi zvichakadai dare rati vasikala vachatanga kutongwa musi wa14 mwedzi uno pane imwe nyaya yavari kupomerwa yekukurudzira veruzhinji kuita mhirizhonga muna 2019 ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
Zimbabwe ine chikwata chevechidiki chakapinda musangano wemazuva mashanu weWorld Economic Forum weGlobal Shapers Annual Summit uri kuitirwa kuGeneva kuSwitzerland. Chirongwa ichi chinoitwa gore negore asi change chambomiswa makore maviri apfuura nekuda kwedenda reCOVID-19. Musangano uyu unounganidza vechidiki vanobva pasi pese vachipinda munharaurirano nezvidzidzo zvekuvandudza maonero avo pamusoro penyaya dzezvematongerwo enyika zvehupfumi nemagariro akanaka. Mumwe wevari muchirongwa ichi kuGeneva ndimuzvina bhizimisi wechidiki anonyora nekutsikisa mabhuku uye vari mukuru wekambani yegumi guru muHarare vasimbarashe nyama dzavo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naEvans Zininga weStudio 7.
Global Shapers Annual Summit musangano unoitwa gore rega rega uchipindwa nevatungamiri veGlobal Shapers Community. Global Shapers Community iboka revechidiki rakatekeshera pasi rese.
Mukoma Simba, mungati tsanangurire here vamwe vangade kunzwawo kuti chinangwa cheGlobal Shapers Community ndechei?
Chinangwa cheGlobal Shapers Community ndechekuti vechidiki tibatane kushandisa ruzivo rwedu neunyanzvi hwedu kuunza pundutso mumaguta atinogara.
Saka iyo Global Shapers Summit yamapinda iyi inobatana papi neWorld Economic Forum?
Global Shapers Annual Summit neWorld Economic Forum zvinochidzana pakuti World Economic Forum ndiyo yakavamba boka reGlobal Shapers Community, uyezve musangano iwoyo watiri weGlobal Shapers Annual Summit unorongwa neWorld Economic Forum uchiitirwa zvekare pamuzinda weWorld Economic Forum muno muGeneva, Switzerland. Mukumwe kutaura tingangoti Global Shapers Community ibazi reWorld Economic Forum.
Zvirongwa zvamuri kuitawo imi seGlobal Shapers Community kuZimbabwe ndezvipi?
Zvirongwa zvatiri kuita seGlobal Shapers Community kuZimbabwe zvinosanganisira matown hall meeting atiri kuita, zvinosanganisira kudzidzisa kwatiri kuita munzvimbo dzakasiyana siyana nyaya dzefinancial literacy, zvirongwa zvekukurudzira runyararo uyezve nezvimwewo zvakasiyana siyana. Saka tiri kuita zvirongwa zvakawanda seGlobal Shapers Community muZimbabwe.
Tiudzeiwo zvimwe zvirongwa zvamapindawo mumisangano yemazuva amuri kuSwitzerland.
Zvikamu zvemusangano wanhasi zvaitirwa kumuzinda weUnited Nations muno muGeneva, Switzerland. Mukuru mukuru anova ndiye zvakare sachigaro weWorld Economic Forum muzvinafundo Klaus Schwab vataura mashoko pamusoro peutungamiri hwakanaka.
Ko, zvamuri kutarisirawo kubva nazvo kumusangano uyu ndezvipi sembula kudzokera kumusha?
Chatiri kutarisira kubva pano nazvo kuno kusezvarwa zveZimbabwe pamusangano uno weGlobal Shapers Annual Summit, chekutanga mukana watawana wekudzidza. Kudzidza kwakakosha nekuti dzidzo ndiyo nhaka yeupenyu. Tiri kutarisira zvekare kuti tivake hukama nevamwe vechidiki variko kunoko, uyezve kuti titi ruzivo rwatinenge tawana kunoko togozonorishandisa kana tadzokera kuZimbabwe kuunza pundutso mumaguta atinogara. Uyezvewo pane mukana wekuti tironge zvirongwa zvakasiyana siyana zvinenge zvichidzana nevamwewo nekune dzimwe nyika dzakasiyana siyana.
Mukuru wekambani yegumi guru kuHarare vasimbarashe nyama dzavo vachitaura parunhare kuGeneva naEvans Zininga weStudio 7. Guru kocha reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vatumira makorokoto kuna vaWilliam Ruto vekuKenya mushure mekunge dare guru reKenya rakatonga nezuro kuti vaRuto ndivo vakakunda musarudzo dzakaitwa mwedzi wapera. Mumashoko avo kuna vaRuto, vaBlinken vati America inotarisira kushanda nehurumende itsva yeKenya nekusimbaradza ukama pakati penyika mbiri idzi. Tabata nyanzvi mune zvematongero nekudzidzana kwenyika, amai Laina Ndlela kuti tinzwe zvizhinji.
Are guru renyika yeKenya ratura iwo mashoko anoratidza kuti vaWilliam Ruto vakakunda musarudzo idzi nekuti humbowo hwakapiwa nemagweta aimirira vaRaila Odinga wanga huri humbowo hwanga husina udzanhu. Naizvozvo tichaona muvhiki rinotevera vaWilliam Ruto vachaenderera kugadzwa kuve mutungamiri wenyika yeKenya.
Munyika makamira sei? Vanhu vakatambira zvakabudiswa nedare nenzira ipi?
Takatarisawo zve pamutongo uyu tawanawo nyika yeKenya ine runyararo. Zvisinei hazvo, divi ravaRaila Odinga ranga richine kunyunyuta, asi kunyunyuta uku hakuna kunge kuri kunyunyuta kwaita kuti pasave nerunyararo munyika yeKenya. Naizvozvo zvinhu zvatisharamba tichitarisira kuti runyararo rurimo ruenderere mberi, vanhu vagare mukubatana, vanhu vagare murudo nemunyararo.
Ko paukama hwenyika yeKenya neZimbabwe chii chatingatarisira?
Takatarisira kuti ukama hwenyika yeKenya neZimbabwe urambe huchisimbaradzwa. Tichitarisa muvhiki rapfuura takaona mutungamiri wenyika yeZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vachikorokotedza kukunda kwaakaita vaWilliam Ruto. Naizvozvo tikutarisira kuti ukama huripo huenderere huchisimbaradzwa, nokuti kana takatarisawo kumashure nyika yeKenya neZimbabwe inyika dzine nhoroondo inobvira kumasure kubva kuhondo dzechimurenga dzekurwira rusununguko. Naizvozvo tiri kutarisira kuti kudyidzana kwanga kuripo kusimbaradzwe zvichienda mberi, nekuti tinoonawo zvekare kuti nyika yeKenya inyika ine zvizvarwa zvakati kuti zviri kutogara munyika yeKenya, uyezve zvizvarwa zvemunyika yeZimbabwe zvirimo munyika yeKenya zvigere zvakanaka, zvigere nerusununguko, tisingakanganiwo zvekare zvizvarwa zvemunyika yeZimbabwe Dishona Community vakatopiwawo kodzero yokunzi vave zvizvarwa zvemuKenya. Naizvozvo tinoda kuramba tichitarisira kuti ukama hwenyika mbiri idzi huenderere mberi husimbaradzwe.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo nekudzidzana kwenyika, amai Laina Ndlela vari parunare kuNairobi, Kenya, neStudio 7. Chombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Chronicle rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasvika kuKigali, Rwanda nezuro kumusangano weAfrica Green Revolution Forum 2022. Musangano uyu uri kutsvaka nzira dzekurima nekukohwa zvekudya muAfrica. MuNewZimbabwe.com hurumende inozivisa kuti kusvika pari zvino vanhu mazana manomwe vakafa nechirwere chegwirikwiti muZimbabwe. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nyaya yemakanzuru, nyaya yemakanzuru tatotambura nayo. Mr. Chancellor, zvakaoma zvavanoita. Zvinhu zvavo everyday zvinochinja, zvinhu zvavo everyday zvinochinja. Ndopatoitaura chiti isusu muno muZimbabwe zvinhu hazvina kudzikama. Vakomana vanhu vari kubirwa mari, vanhu vari kubirwa mari, unowana uchinzi izvoni zvawakatsara une chikwereti chedu che1000 RTGS kukanzuru. Mangwana zvikangochinja nenge yakunzi yava $1,000. Makazviona kupi zvinhu izvozvo? Vakomanaka zviri kuitwa nekanzuru nehurumende. Vakomana inhau chete kungoti maZimbabwenzi anovhira mukati. Sevanhu vovagara zvavo vasina usimbi vanongozvishandira. Tatiwai uchiona zvichiita sekuti muZimbabwe zvinhu zvakaitidzikame. Inhau yongoti muZimbabwe anofukura fukura, ananga ingofukura fukura chete, asi zvinhu zvakaoma.
Vakomana, vakomana, tinorwadziwa vakomana nenyika yedu yeZimbabwe. no gara tiri kufishika na wakumana tu honda ya chayaka rugiru hii yaka rugiru wakitu kwa rugiru tite sei kakarundiri ama warungu wakubingire warungu mazwaya kutitore warungu wawano warungu zibabu kumamini satore minda hiyo hii alina ubenefita povo mapovo hiri kutamuzika kakabasiriza kutitibasiri wana muna ngagwa na itimu lakiresi utiyo gari wa hiri mtefetezi wano badari wa school fees mahara wano puwama diesel mahara wane mahara wendizi ee sasi munurushanda isusu tino disu ito kutambura wakumana tino ruwazi wakumana nyika hili wakumana kutu wakumana nyika hii aura wakumana singana shaura wakumana msaiti vikuti mshashi sasi kamba bisa ipa chigara wakumana uya iti bisi ono hapa tino mani kitu wakumana kutiti vesika adiba wakumana msa mani kitu masiba wakumana masi ya icha adiba iyo wano zora kana mruska chadiba ucha adiba kana wanuwazo warambana watu rambana bana jijia uzukazi zogira na ifutiba Zimbabwe ngaiwe Zimbabwe jekere ine utogiwe jekere ine maerikishi narungari jekere hili endifea erikishi ni kungoti kanada ya kudu unechitupa muna na hiti itoka zuwe unechitupa uvota kumwena unechitupa chako bazo ungo nika unechitupa chako utovota nyaya kuzumbo ita zwenye zimtemo zwenye zwa wano ita zwenye zimtemo zwa wano kuwanta wanta zia inzira zikuda kufara fara zino wakumana mwata rwaziwa wafira kunze kwenyika ati ziku wangani nekuda kuhurumende hili hutuanga pari zinyo nasi kuti njiwe kune zese zukiti kesi karisaya wana jobu skara kutu wana mwaka ngomera mwa mwaje tatuodi hili ino wakumana tipe uzano dae mwarati basiro wakumana kuti tikuwa nse kuti tiponi siku mwenye zakata ya zakati shatira kudai
hapa msoro kwa msoro ya na mkuma wantene vangu yesu kutidio sevi ainini mbida kuko tiondi ndipo shoko kuna vangu na kama nangaru mkuu shoko unofana kulizwa imagine baba mnangaka mawina my elections are kutera muno sarani muzimbabwe muno sarani wabika sadza vana vese jamu jamu vaenda wasarani uyo waurugirira naye vakutiza vana vatiza Muno sarani muzimbabwe baba muizaya apwa kusukutuka muizaya apwa danua gadzirisa izvira kugadziriswa kana takumbira gadzirisa izvira kugadziriswa taneta tanzwa please taneta
ndoda kushandura pano mugwadi vataurawo zvakanaka chose asi uko kusingaitwe inoizwa nokuziva vamugwadi kuti ndekuti kuno unyawa netripsi vanoziziva saka vanhu variko havaiti inoizwa nokuti vakawanda vachona ndeve tripsi tarirai kazhinji kuri kuhwina tripsi hakuitwi inoizwa but kunohwina zano kunoita kazhinji inoizwa tiketata zvakada kuna nagoko wekupikwa handiti vanenge vasingati kuti vachamisa vataurire speech vati ndeuse vanhu kuya sakananga vatotuma vanhu kuti vhatirai vachamisa vasauya rovai vanhu nokuti isu tingazishava mavhoti ndo nzvimbo dzatakatarira dzine mavhoti akawanda asi izvii zvisina kunaka munhu wose anofanira kuvhotera waanoda neva vakavhotera wezano vari rit kushandidzana newe tripusi ndosadzo zvavakada nevakavhoterawo tripusi ndosadzo zvavakada 2023 sosarudza zvinopa upenyu handingotendava hangu kuti vamugwadi vataurawo zvakanaka asi mutarisise kazhinji kuti nzvimbo zvinozikanwa nezano kuti igo ndo zvinova vanonyakuhwina zvino mupindo havadi kuti vachamisa vaende iko havatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tachipotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nasi Britain ichava nemukuru wehurumende mutsva mushure mekukunda kwaamai Elizabeth Truss musarudzo dzemubato ravo reConservative Party. Amai Truss vakanga vachikwikudzana navaRishi Sunak. nasi amai trust vacha shanyira mambo kazi Elizabeth uko vacha uzwa zvipa mutemo kuti vaumbe hurumende yavo ye Britain. Nyanzvi mune zvematongo enyika vari kuita muBritain, Dr. Simba Mavasa vanoti sarudzo iyi yakaitwa nebato reConservative Party chete kwete nevanhu vose vemuBritain. Ngatinzwei vachirondedzera.
Mary Elizabeth Truss anozikanwa nevazhinji kuti Liz Truss ndiye akunda isarudzo ngeri kuitika kuvatsigiri vebato reConservative. Haisi sarudzo yaitwa nenyika yese yeBritain. Sarudzo chete yangoitwa neConservative. Mamiriro emutemo wenyika ino ndeyekuti kana mutungamiri webato rinenge rine vanhu vazhinji muimba yeparamende, kana kuti vane members of parliament akawanda, the majority party, ndiyo mutungamiri webato iroro ndiye anozoita mutungamiri wehurumende. Saka kutsiva vaBoris Johnson, Mary Elizabeth Truss ndiye azokwanisa kuti atungamirire.
Saka Dr. Mavasa, aikwikwidzana amai Elizabeth Truss ndiani uye ndiani wanga achitarisirwa kukunda?
Zvanga zvakatarisirwa kuti Mary Elizabeth Truss anga achikwanisa kukunda nekuti waanga ari kukwidzana naye anga ari chizvarwa chenyika yeIndia asi angava muBritish nekuda kweinonzi naturalization. Zvinoreta zvikuru kuti munhu aberekerwa kune imwe nyika mukati menyika yeEngland agova mutungamiriri wenyika kana wehurumende mubato reConservative, zvanga zvakatiomesa. Zvanga ritarigaro ziva kuti umandara hwamai hauonekwe, saka zvanga zvisingaite kuti mumwe munhu asina kuzvayiwa muno asiri werudzi rwemuno agova prime minister, kunyange mutemo usingataure usingarambidze izvozvo. Asi zvichakagara zvakapfimbikwa muhana dzevazhinji. Saka sisarudzo yatingangoti inter-party elections hainei nenyika yese, haasi ma-general elections. Mutungamiri wehurumende haasarudzwe neruzhinji, anosarudzwa nebato rake chete. Ya sarudzo iyi yanga yakanyanya kubatana zvikuru zvekuti kuti munhu uzive kuti anga achahwina ndiani, zvanga zvakaoma. Vanga vakatsomana mugodzi.
Chii chiri kuvimbiswa kuvanhu naamai Elizabeth Truss?
Muzvari Truss vakazvarwa 1975 sofera kwatamboita vakumbira vataura kuti vachawedzera kana vachadzikisa mutengo wemagetsi, vachabvisa kunetseka kwemagetsi negasi munyika ino. Vari kutiwo sezvo chando chava kuuya vanhu veBritain havazofa vakafa nechando nekuti gasi richaramba richiwanikwa, tinoziva kuti gasi ranga riri kunetsa nekuda kwehondo pakati peRussia neUkraine. Atoziva zvakare kuti mutungamiriri kana aiona nezvemabhizinisi kana vatingati business secretary vakwasi kwa 10 vari kutarisira kuti ndo vachaita chancellor muno munyika yeBritain, uyezve anga ari secretary wezvedzidzo James Cleverly ari kutarisirwa kunzi ndakaitwa mutungamiriri kana kuti gurukota rinoona nezvekunze kwenyika.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Simba Mavasa vari parunhare kuBritain neStudio 7. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Muumiriri weAmerica kuRussia vaJohn Sullivan vazivisa kuti vave kuenda pamujandigere. VaSullivan vanosiya basa panguva iyo America neRussia dzisingawirirani pamusoro pehondo iri muUkraine. Hurumende yeAmerica yazivisa kuti muzvare Elizabeth Rood vachatora chigaro chemumiriri weAmerica kusvika hurumende yadoma mumwe mumiriri. Ndiri muWashington DC, ndiri Tanonoka Wande, ndichiti mosera zvakanaka.